manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020 Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa ne COVID-19 muZimbabwe vava makumi mana. Uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose vanhu vakachengetedzwa kuvhuti vogara mudzimba dzisina mvura magetsi uye dzisina magoni vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom nemusi wesvondo Hii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vanhu vabatwa ne COVID-19 muZimbabwe pari zvino vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi huwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi manheru. Vashandi nevashandirwi vacherechedza zuva revashandi pasi rose vari mudzimba dzavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19 masangano avo achikurudzira kuti munyika miitwe nhaurirano pamusoro pemihoro iyo vashandi vari kuti haisi kuvakwanira ukuwo makambani akawanda anoti anogona kutadza kutanga zvakare basa kana chirwere cheCOVID-19 chapera Rutendo Mawere anotipanya inotevera
Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose zuva iracherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose Mumwe mushandi, amai Rutendo Shou, vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema-chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Sinzi kampani yangu isiri kuproducer, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti medziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries. Kana lockdown iyi yazopera chii chichange chichaitika? Sinzi makambani asiri kuproducer, vashandi vazhinji tinogona kusa dzokera kumabasa ninyi yekuti makambani zvanenge asingachakwanisi kuti badhara
mumwe mushandi vaJeff Chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo
isusu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasikupiwa mari dzinokwana vari kutodzikisirwa mari apo mari dziri dzanzagara dziri shoma tikatarisa consumer council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama ina vanhu 5 inoda mari inosvika 6500 but tikuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa 2500 ipapo pa 2500 ndopa tikuona vashandi vatinoshandira anamuzvina kambani anamuzvina bhizinesi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaGod knows homwe vati havasisina kana tarisiro neramangwana ravo.
Isu basa riri nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira inoti tourism pachirungu. Asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita vazhinji vanga vakanzura. Pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zvikutotityisawo kutoti tichange tirisi chii mangwana kuti mabasa edu vamwe vedu vakatumiswawo mabasa ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa uyezve kuti iyo industry yacho yetourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvemve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare.
Isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa vamabhizimusi towirirana kuti hatichada kuita zvitanga tichiita kumashure, ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wekuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa, vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
Reconfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari. Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemuhoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vava vachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Ukuwo MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri, Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vekanzuru yechitungwiza vanosanganisira vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta kuitira kuti vapihwe zvikwanisiro zvinovadzivirira kubva kucoronavirus kana kuti mapersonal protective equipment uyewo mari dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 risk allowances. Vana mukoti mumakiriniki ekanzuru ose vanonzi vari kungogara zvavo pabasa vasingashande, vachizongobatsira chete vanenge vaine pamuviri panoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vamwe vari kuramwa mabasa vanonzi vashandi vekudivi remvura pamwe nekudivi rinoona nezvekuraswa kwemarara. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vakafana bata chigara chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati mashoko avawana nhasi anoratidza kuti vana mukoti vari pabasa ravo uye vari kushanda semazuva ose. Dr. Kasu vatiwo vari kutowana chikumbiro kubva kuvashandi vari kushanda usiku chekuti vawaniswe chekufambisa, asi vati mamiriro ezvinhu haasati anyatsogadzikana uye vachiri mubishi rekugadzirisa zvichemo zvose zvakasinudzwa navana mukoti. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipality Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vanoti kanzuru inofanirwa kukoshesa utano hwevashandi vayo kuitira kuti vashandi vacho vapiwo vagari utano hwakakodzera zvikuru munguva ino yeCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Reverend Katsina kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Ichokwadi, vari pasitin nhasi izuva ratingati rechi2.5 nokuti vakatanga muzvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi, asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaiyo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara vona namabharana vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovhaidwa transport zvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapohwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chere chati chaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndaana mukoti chete vangava varangwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanoseenza kusuwa vanoseenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana naana mukoti saka pare zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanharo kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vashandi ndava ivo vari kuti iillegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake isu tisati bodo izvozvo hazvikwanisike bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasununguka chaizvo kutaura navo nekuti isu we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsinha vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza municipality workers union reverend Ephraim Katsina vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare najonga kandemiri westudio 7 hurumende iri kuenderera mberi ichiratidza kusarongeka kwemhando yepamusoro apo vanhu vakabva kuzambia vachipinda munyika vakagariswa panzvimbo isina kukodzera panguva iyo vanenge vachiongororwa chirwere checovid-19 sezvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara. Pari zvino pavhuti pane vanhu 10 vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuZambia. Dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi, hapana magumbeze, hapanawo mvura yakachena, magetsi, chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere. Chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi asi izvi hazvina kuitika. Kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nechina pakati pegurukota redunhu remashonaland west amai Muliswa Chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere checovid-19. Mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenceslas Nyamayaro vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura, magetsi, zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara.
Those electricity, water, the dust is being taken care of.
Hapana mvura, magetsi pamwe nemagonhi zvikuedza kugadziriswa. Asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe.
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo utsanana zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya.
I think at one point the demo was in problems because it said
ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa.
Mukuru webazi resocial welfare mumashonaland west amai Agnes Mutoo vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Hapana chati chamboitwa, tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatraimo Mutizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti.
Pachine zvinhu zvekuti zvichida kutemba tichiita zvinoita basa racho, zvikatengwa tonoita basa racho, especially takatarisa kunhau yeplanting nemagezi.
Vachitaurawo pamusangano wanhezuro, amai Moliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza necommittee yenational task force, kunyange komiti iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
I think in March first we've actually got 30, isn't it, doctor? So I think Chiangon's chia imotore ka one. And then according to my needs and kukura kwe center, tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyi yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuro vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzuro yechinhoyi tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure, kuratidza kuti isu takaenda nekunovanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzvo redu rokugadzirisa taudhi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagari muchinhoyi vaClifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame.
Hakuna mabasa, ende naizvozvo ndipo pega panga pachikwanisika kuti vanhu vawane zvirarame.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Atereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau munyika vachitaura pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo munyika. Godwin Mangundya anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musangano revatapi venhau vechidiki Young Journalists Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi, president vakasvika pakutoisa mumwe mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chinhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haii fake news, vane mvumo yekutivharira for 20 years yavari kuti hanzi ndiyo level 14. Saka chinoitika ndechekuti vatapi venhau vakutyana izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chinhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende, hurumende inobva yatiyo wanyepa, fake news yokutora yokuvharira 20 years saka zviri kunedza mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapiwe nawo vache
munhende anotiwo mapato makuru ezvematongerwo enyika yeZANU PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva
ZANU PF neMDC ndiwo makuru pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeZANU PF kwete majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeMDC environment yeMzimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuruvengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa
mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zuva reworld press freedom day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau vanoti dingindira reworld press freedom day rinoenderana chose nezviri kuitika muzimbabwe uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuUnited Nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe vamoyo vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vanoti vatapi venhau vanodarika 15 vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo
nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mvoma kana kuti mipinyi tichida kuti tinge tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana
vaendera mberi vachiti coronavirus iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia lines of zimbabwe vanaija unyamutumbu vaudza studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose
seboka rinoona zvikodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari matapu venhau nevari mabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo
nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vachristian akavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburitsa zuva reworld press freedom day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Yashuka nguwa yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadive vhoende totabeth manyoni ndiruzimbabwe zvatova napuresident ndozvitenda chose asi chandinongoda kungotaura pamusoro pepuresident ndechekuti dei vagadzirisa makius ehupfu vatumira masoja vagadzirisa kuti hupfu unyatsobuda zviri pachena zvisiri zvehuori kuti kuno kwandinogara hupfu huri kuti wahuori ukasvika hausi kuwanika ende neshuga haisi kuwanika nemafuta emuriyo haasi kuwanika dai zvinhu izvozvo zvagadziriswa vanhu vasamira makiu pavachange vachinotenga hupfu zvangofamba nezvemune gwara rakanaka kusikwandiri kunokuhupfurusha 250 asi hapana Apana mari yacho kwatinoiwana saka dai vagadzirisa takwanisa kungotingopfuwa 70 bondi zvinzi zvafamba zvakanaka kuti kuno kumakiyochi akanyanyisa kuwanda akazara singaite sandinongotendawo panyaya yekuti vagadzirise ipapo ndopandirongokumbira kuti president gadzirisei panyaya kuno kutanzwa nenzara ndiri tabethi paZimbabwe apo tirangarireiwo
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aimbuwe mbati wepa gede we Capes United, iyo yakashura mare kuma 1980s ni kuma 1990s, wa Steven Chisango, vanoti navuye muZimbabwe ya uraiwa ni maka ye mari. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Va Chisango, avo, vakatora mkombe we Premier Soccer League we kutanga we Capes United, muna 1979. Vanoti nabuya shanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazivano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare.
Ndaipiwa $30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndakutimu yangu iwini.
Vachisango vakabatira Capes United, iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi Macup Kings, inana Sheki Tauro, Joel Shambo, Stix Mtizwa, Stanley Sinyo Ndunduma, Friday Maenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. Vatsango vanoti nabuye muZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. Vatsango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makoch aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora vangowanawo macertificates handizivi kuti vari kuvaona kupo.
Vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepembwe avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Tima referees haasi kurefura achirefura kuti tiri kurefura kugemu tiritambwe according nemalaws aro. Vamwe vacho vanokurefura zvezvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe team.
Vatsango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvichitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kachinji unoziva kutenderera National Stadium uchimudzi enda kugedhiro enda kugedhiro isusu takatambira Capes unotoita hondo yekutoti upinde mvura imomo.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete.
Handisi kureva kuti veCapes chete, ndinoenda kumabhora uku ndichisangana nevamwe vakatambira Dynamos unotozonzwa iplaye Dynamos ituti ndiri kurambidzwawo kupindawo futi shamwari asi kuti bhora rizonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi vanhu havachada kutiona.
Vatsango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checorona virus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecorona virus panguva iyo pasi rose riri kucheretedza zuva revashandi. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muzimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kumsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Skobokhobo enkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha enkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezitolisayo thina lapha engikhanikawadiyami sihlelisa i-WSB. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalufani. Abantu basale kanjani bengalawa kudla abakuthelayo. Njalo nokudla esikuthelayo kulikhana kakhulu ngoba umuntu uthela 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthi aze azile.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela engenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana basuka balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokanjana kwenu ukuthi olambe kakhulu yizami ngokulambelana kwenu. Iqambe yabo bebuzi ukuthi yisini kwenu ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engcono kunayo enamba leyosuku nayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 ezibesini athatha abangu-25 athatha imizengu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu be-WSB ngaba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningukuthi December, January, February, March. Azikange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langoJanuwari. Eyamashi imali yabuya ngo-June. Bathembi ukuthi bazabisa elo-February labuya ngo-June. Bathembi ukuthi bazabisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bedenisisa laphana kuhlela amadola. Senzelana okufawu. Ukuthi lami umuntu oke wahlela idola akufanelanga azize inyeke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela. Ukukhangela ukuthi ongazange ahole idela sekumele ahole iyo indlela emkhulu okuthi umuntu vele wesigabeni kutela kale engasabhele kuhlanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-esimanti ngo-December kuthela kale amabele, e-cooking oil, ebini. Second month, January, kathela kala i-rice, le-cooking oil, ebini. Kanyele ukuthi this month, kuthele kuthi i-rice, ngabasiyabe kuyenzalo bathi amabele asese.
Okuvela kuhulumende ke.
Hayi, sina lapha kakhulu sibona ukuvela kuhulumende. Asiboni lutho yisho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development. Akuna lutho lenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka. Go Chief Skobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Siyana mukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo kwa Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osoyethekelela amazwe ambali usichasisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhubeke kuhle owakhe umsebenzi.
Oqala ngeke ngavakashela eSweden eStockholm eEurope. Organization Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi la labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe lelane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sihamba mhla ka-13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa i-Galvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo ndokuthi ngicela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali. Asenye benza imanyuwa ibenzela ukuthi ifuel abalama challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona izinhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguzi, abambane leGwanda, lePlumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi sezinsu bethu izibi sezithelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganele futhi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini wangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi ama-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders. kuma local governments. So bese siyazama ukuthi sibukhangele ukuthi sigoqotsa ukuyini okubangela ukukhona khona singaphani kuyafika ku 56 njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, regional networking, ukuqoqotsana kulamanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe siqoqotsana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abe nganayala. Ayahambelana sinike example isibone ukuthi i-Mauritius besiyimbethe bile guest ivela khona esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local government sokuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kushe ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlule labantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula leHyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labochibuntule, amabala afana labomadabhane, amabala afana labohamuye nazwa khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ezihlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini kwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayehlala phansi balungise konke konkwala kufakwa kwamabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthayithi ubuntu lerode nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka koBulawayo esiyeplumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona, ngabantu abaphilayo. Njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo, kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into. Asikubone kube khona yonke into, kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho. But amadorobha afana le Plumtree Town, iPlumtree Town kufanele ukuthi ibe 100% isikhalanga koka, kube isikhalanga kuphela iPlumtree Town ngoba iPlumtree Town yinkaba noma ngithi isika yasesikhalangeni. KoBulawayo njengoba ngisithi kule ndawo efana labo okamile abantu, ukamile ana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube loBulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi iBulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi, kezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu babugazi.
Lo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso ye-World Food Program, WFP, kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekujiye iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima, abanye bayaholi abaningi abaholi, so indlala lapha inzima. Abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvula asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala. Impuphu iyadura, imali yangikhona vele kasila, abanye asisebenzi siphongeukuhlala ekhaya, imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda kodwa benelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ajakabi izinto zinzima, zinzima straightini. So lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle, singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu, osekuje iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Izale sibulile kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo, akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini. Indlala ihlasele abantu, abanye baphuzile ukulima nkobe lime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe, njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Simo sendlala kubi, kubi sibili, kudura kwezinto, impuphu iyadura kunye umali yasaungakwazi ubona 10 kg yafika ku-110. So umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle, ngakulezi inhlanganiso mbe ezingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli. Nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi. Umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga, kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare. Balutshwana abaseleyo, njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono, akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
inhlanganiso World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho imihlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imibono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala kobulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzani PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezitshiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule
udlangile umlinge esengqoba
ngikhumbule
ungikhumbule wenkosi
ngikhumbule mina wena wenkosi ngikhumbule ba
ngikhumbule wenkosi
osi yami
ngikhumbule Lengosia la pongi welu
lwandla balu
kuzu lagalano la pongi singosi salo zisongu ungi kwinya
ngikhumbula mina
ngikhumbula lengosia
ngikhumbula
ngikhumbula
Kumbula mina
kumbula
nkosi yami
ungikhumbula nkosi
yami kumbula baba
kumbula nkosi
nkosi yami
ungikhumbula nkosi yami lapho imihla yami
imihla yami
ngipha emhlabeni
be baba
manje ubone nkosi
nkosi yami
ngikhumbule
ngikhumbula mina
ngikhumbula nkosi
ngikhumbula
ngikhumbula nkosi
nkosi yami
ngikhumbula nkosi
nkosi yami
ngikhumbule nkosi yami ta la 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 la
Kumbula mina
kumbula
nkosi
osi
yami
ungikhumbula nkosi
ungikhumbule baba
kumbula nkosi
osi yami
ungikhumbule nkosi lapho imihla yami
imihla yami
ngipha emhlabeni
be baba
manje kubone nkosi
osi yami
ngikhumbule
ngikhumbula mina
ngikhumbula nkosi
ngikhumbula
ngikhumbula nkosi
osi yami
ngikhumbula nkosi
osi yami
ngikhumbula nkosi ta la 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 la
la la la la umculo we Black Mambazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensuku yini. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.